I get it.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 20, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inoti sarudzo dzayo dzekutsvaka vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume dzava kuitwa mangwana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotaura vachizvirova dundundu vachiti kunyange hazvo gore ravo rekutanga vari muhofisi ranga rakaoma vane zvakawanda zvavakwanisa kuitira nyika yavo. Mukuru anoona nezveCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti zvinhu zvagadzikana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. ZANU-PF inoti sarudzo dzayo dzekutsvaka vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume dzava kuitwa mangwana kwete nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravakabudisa nezuro manheru kuvatori venhau, murongi wemisangano muZANU-PF Mike Bima vakati nhengo dzedare repolitbro ndidzo dzichange dzichitungamira sarudzo mumatunhu ese, uye nhengo dzecentral committee ndidzo dzichange dzichifambisa sarudzo mumatunhu ese. Vaziyambi Ziyambi ndivo vachange vachitungamira sarudzo muHarare, uye vaDouglas Mahia ndivo vachange vachitungamira sarudzo kuVulawayo. Harare neVulawayo ndidzo dzine nzvimbo dzakawanda dzichaitwa sarudzo. Imwe nhengo muchikami chevechidiki muZANU-PF mudunhu reHarare vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti urongwa huri kuitwa nebato ravo unoratidza kuti bato ravo rinoda kuti vanhu vasarudze vatungamiriri vavanoda.
ZANU-PF ibato rinosimudzira nekukoshesa zvido zvevanhu, nekuti kana tichiti vanhu vachara vatungamiriri vavanoda, tiri kuita kuti vanhu vange vachitaura zviri pamwoyo pavo, vanhu vange vachitungamirira nzira dzinofanirwa kutorwa nevatungamiriri pakutungamirira vanhu.
VaMatangi vati kunyange hazvo bato ravo range riri kukundwa nebato guru rinopikisa munyika, vanotarisira kuti ZANU-PF ichakunda mumadhorobha musarudzo dzichaitwa musi wa26 kurume.
Tiri kuona ZANU-PF iri kugadzira ugaro hwevanhu kuti vanhu vange vachigara zvakanaka. Saka izvo vanhu vari kuzvigamuchira, vanhu vakatomirira, vari kutononokerwa nezuva iri, nekuti vari kuti tiroda kudzosera utungamiriri hwakaita kuti guta ringe riri zvariri. Toda kuudzorera zvakare kuti tione Harare ichiita Science City, Bulawayo ichidzokera zvakare kuva City of Kings and Queens nemaguta akasiyana siyana.
Hatina kukwanisa kubata vabima kuti tipiwe mazita evanhu vari kupinda musarudzo dzemaprimaries idzi kana vakarambidzwa kupinda musarudzo. Asi dunhu reMidlands rakarambidza muzukuru wevaimbo vagurukota revasori vaOwen Mudhancube, vaEnergy Ncube pamwe navaCandros Mugabe kupinda musarudzo zvichaitwa kuKwekwe Central. ZANU-PF inoti kumasvingo yagadzirira sarudzo idzi, uye yakatoita maprimaries kare kuChivi South nemwenezi East. Dunhu reHarare ndiro rine nzvimbo dzakawanda dzichaitwa sarudzo mumakanzuru nemuparamende. Mune mawadhi anodarika 20 achaitwa sarudzo, uye maconstituents achaitwa sarudzo anosanganisira Glenora, Mufakose, Epworth, Kwadzana, Kwadzana East, Highfield East neHighfield West. Kunyange hazvo ZANU-PF ichiti chakunda musarudzo dzemabyelection, vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vanoti havaoni ZANU-PF ichikunda musarudzo idzi.
Tiri kuitika ndekuti marodzi ari kugadzirwa nezvimwe zviri kuitika, asi kuti hurombo ndo hwanyaya kuwedzera. Vanhu vari kukotarisa kuti vana vangawana chekudya here, mari mumabhengi kurapwa muzvipatara. Saka zvemarodzi nezvimwe zvine zvigadzirwa izvi kubatsira kwazvo vanhu kune kuti kumbera asi vanhu vanongoita kuti zvinotovabatsira ipapo ipapo.
Mune monyaya muimbe ave nemukurumbira vaZex Manatsa vashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara vange vave nemakore makuma nomwe nemasere. Izvi zvaziviswa nemhuri yavo padande mutande ravo reFacebook. VaManatsa ndivo vakatanga chikwata cheGreen Arrows Band icho chakaita mukurumbira kubvira kuma70s. Mimwe mimanzi yavo yakaita mukurumbira inosanganisira Chipo Chiroorwa, Nyoka Yendara, Tsuro, Mwana Waenda, Vaparidzi Vawanda naChivaraidze. VaManatsa vakaimbawo makepekepe Ishaisa Mufaro. Vakashandawo nevamwe vaimbi vaive nemukurumbira vakaita semushakabvu Oliver Mutukudzi, James Chimombe naTinei Chikupo. Hapana zvati zvaziviswa nezveurongwa hwekuradzikwa kwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vamwe vanhu vakawanda munyika vari kukurudzira kuti zvikoro zvivhurwe sezvo huwandu hwevanhu vari kurwara nekufa nechirwere cheCovid-19 hwaderera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu ava Muzvare Rudo Magwanyata, avo vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana Shamwa Yemwanasikana, vati kuvharwa kwezvikoro kuri kupa mukana wokuti vanasikana vaite zvepabonde nekubata pamuviri.
Rinora 2022 tine kushungurudzika nekutya zvekare nekuda kwekuti mukuvharwa kwakaita zvikoro uku tichawana vasikana vakawanda vachiita pamuviri nekuda kwekuti vasikana vari kuita zvepabonde vasina dzidzo dzavo, vasikana vari kuita zvepabonde vasina kudzivirira.
Muzvare Magwanyata vawedzerawo vachiti kuvharwa kwezvikoro uku kuri kuwedzerawo kusarira shure kwevana vanobva kumhuri dzinoshaya, avo vasiri kukwanisa kuita zvidzidzo zvepamadandemutande.
Kuvharwa kwaitwa zvikoro maticha vadzidzisi vakawanda vari kuitisa maextra lessons anova ari kuda kubhadharwa mari. Iyi mari inowanikwa vamwewo vanobva kumhuri dzisingawane vasingakwanisi kuibhadhara.
Imwe nyanzvi munyaya dzebudiriro yevana Amai Chinga Govati vatiwo kunyange hazvo zvakakosha kudzivirira denda reCovid-19, hurumende inofanirwawo kuzadzikisa kodzero dzevana dzekuwana dzidzo.
Kuvhara kunenge kuchiita hurumende zhinji kuti vanhu vasanyanyofamba kana kuti vanhu vasaite mabasa uye kuti vana vasaende kuchikoro zvinewo zvazvinokanganisa kunyanya vana vanenge vachienda kuchikoro. Tinenge tichiti patiri kuita matanho iwaya zvakakosha kuti titarise kuti zvakanakira vana ndezvipi, tobva tazviisa pachikero nezvekuti zvinovaipira zvakanyanya kusvika papi.
Amai Govati vakurudzirawo kuti muzvikoro muiswe zvekushandisa zvakakwana zvinoita kuti zvikoro zvikwanise kurwisa denda reCovid-19. Munyori mukuru musangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vatiwo mushure memakore maviri denda iri ravako vanga vaine tarisiro yekuti hurumende inge yagadzirisa nyaya yezvikwanisiro muzvikoro pamwe nenyaya yemihoro yevadzidzisi.
Tikati isusu hatizivi kuti denda iri richapera zvarini, toramba zvekare tichiti vana ngavasadzidze kana denda ririko. Nyika inobudirira zvisei? Nyika inofanira kubudirira nenyaya yekuti dzidzo iri kuchienderera mberi. Dzidzo inoita kuti nyika ibudirire, nharaunda dzibudirire, uye vana vachone vange vachibudirira zvekare.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo sebazi vachiteedzera zvinenge zvataurwa nemutungamiriri wenyika.
Isu tino maonero edu kamaonero aPresident, hatingambofi takambotaura zvinoenda against zvataurwa naPresident.
Asi mukuru anoona nezveCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti vadzidzi nevarairidzi havazopindi mudambudziko rechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvehutano rinoti vanhu gumi vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, zvasiya vafanacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 5276. Vanhu mazana mana negumi nemumwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiye vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira muna 2019 vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemazana mashanu nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 227,552. Vanhu vabaiwa nhomba kekutanga vava mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezviviri zvine mazana masere nemakumi matatu nevana kana kuti 4,220,834. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mana nemakumi mashanu kana kuti 3,249,450. Vanhu vabaiwa nhomba yetatu vava zviuru zvitatu nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 33,331. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zvichakadaro, mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti zvinhu zvagadzikana sezvakataurwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. VaChiwenga vanova zvegurukota rezveutano vakati hurumende ichaona kuti zvikoro zvovhurwa here mukutanga kwakukadzi zvichienderana nekupararira kunenge kuchiita chirwere ichi. Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti vamwe vanasikana vave kubatira pamuviri nekusaenda kuchikoro uye huwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere checovid-19 waderera zvakanyanya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 naDr. Mahomva.
Isu tiri kufara chaizvo kuti tadzidza zvidzidzo zvakati wandei maarira newave 1, wave 2, wave 3 dzatakapinda muna idzizvozvi. Pane nhasi taamuwave 4. Taakutane tinoti experience takunyatsoziva chii chinoda kuitika. Patakanga tichitanga kuvhura zvikoro mwedzi yakapfuura iyo tisati tapinda muomicron, takamhanya mhanya tichiisa yanonzi mastandard operating procedures, maguidelines akanyatsosimbarara arimo. Tinonyatsoziva kuti tikavhura chikoro tikabata vana vechikoro vaine covid-19 vanoita sei, zvinoita sei. Sekuziva kwamunoita imi pane zvino, although zvikoro zvisina kuvhurwa asi takatovhura kuti waya wanga uchinyora mazamanishoni wauye wanyore mazamanishoni.
Sei makatora danho iri?
Nekuti tanga tine confidence yekuti maoperating procedures edu zvese zvakamira zvakanaka. Saka wakatoita wese washomu, pane washoma shoma wakabatwa necovid hawana kudzingwa kuchikoro, wakanyatsokupihwa mukana wekuti wanyore wachitedza maguidelines edu muisolation zvese izvozvo. Saka zvinhu zvatiri kumhanya nazvo senyika yeZimbabwe kuti haama kuimplimenta maguidelines edu kunge kuchinyatsokutsinirwa zvakakwana. Saka tine confidence yekuti kapatinozovhura hatinenge tiri redi, takatongogadzira, tinoramba tichingosimbarara neizvozvo.
Asika vamwe vabereki vari kuti zviri kutinonokei zvekuvhurwa kwezvikoro, chii chiri kupa kuti zvinonoke?
Chinhu chikuru chiri kuita kuti titinonokei ndechekuti mazuva mapfuura aya takapinda mufestive season, nhamba dzeomicron manew cases anga akati wandei zvekuti tanga tisingadoka kuti kana potiine maguidelines edu tongovhura nekuti tine maguidelines. Tanga tinoda kutiwo nhamba dzacho dzipoti dzikei. Pane zvinhu sekuona kwamiri kuti haa dziri kudzika zvakanaka chaizvo, zvichireva kuti tinenge taakuzotarisana kuti tichazovhurawo zvikoro manje manje, asi pane zvinhu tichakambovhara zvedu.
Kuchikoro zvinogona kuita kuti panoitwa maoperating procedures amuri kutaura, asi vana pavanombozobuda muchikoro vamwe vanenge vasingadi kupfeka mamaski vachiita nyaya vachididi, mungade kuti kudii kune vanozodarawo?
Ndo saka tanga tiri kuti so angatimboti mirei kuitira kuti manew cases ari mumacommunities munova imo mavakubuda vachifamba vasina kupfeka mamaski, nazvo vachifanirwa kupfeka mamaski. Tinenge tichida kuti nhamba idzodzo dzimboti dzikei. Ndo saka ndati hapa nezvino patakapinda mufirst season tikaona nhamba dzakaramba dzakakwira, takati ngatimboti mirei nhamba idzodzo dzidzike. Asi tiri kuramba tichingokurudzira kwete vana vechikoro chete nemacommunities vese kuti iwewo kana muri muchifamba panze apa pfekai mamaski enyu.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vatungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazvirova dundundu nezuro vachiti kunyanga hazvo gore ravo rekutanga vari muhofisi ranga riine zvimhingampinyi zvakawanda, pane budiriro dzakawanda dzavakakwanisa kuita.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs. More jobs in one year than any time before.
Takavamba mabasa matsva anosvika mamiriyoni matanhatu, zvova zvinhu sezvamboitika munorondo yeAmerica. Uwandu hwevanhu vasiri kushanda hwakadzika kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana. Takadzikisawo urombo muvana nezvikamu makumi mana kubva muzana, izvo zvisati zvamboitikawo munhorondo yenyika ino. Mabhizimisi matsva mazhinji akavambwa. Mushure menguva refu, vashandi vazhinji vakawedzerwawo mari dzemihoro. Takadzikisirawo mamiriyoni nemamiriyoni emhuri mutengo wemari dzekurapwa.
VaBiden vakatiwo vanofunga kuti Russia ichapinda zvechisimba muUkraine, vachiti America nemadzisavira ayo ine zvirango zvisati zvamboonekwa zvayakagadzirira kutemera Russia kana ikaita izvi. Vachitaura pamusoro pedenda reCOVID-19 vari pamuzinda wavo weWhite House, vaBiden vakazivisa kuti zvikoro zviri kuvharwa pamusoro peCOVID-19 zvishoma, vachiti zvikoro zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana hazvina kuvharwa. Vakati hurumende yavo iri kuita zvose zvainogona kuti denda reCOVID-19 risaramba richishungurudza nyika.
We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and has the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Tiri kuita zvose zvatinogona tichidzidza pamwe nekuvandudza zvinhu mukurwisana neCOVID-19 takatarisira remangwana risina denda iri. Zvandinoziva ndezvekuti mushure memakore maviri ekurwisana nechirwere ichi, vamwe vazhinji vave kuneta, vamwewo vachiremerwa, asi tave pane chimwe chidano. Tave nezvombo zvekurwisa chirwere ichi zvinosanganisirawo zvinhu zvakaita senhomba, mamask uye kuvheneka vane chirwere ichi.
So get vaccinated, please, and get your booster.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvemabhizimusi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza tanonoka Wande weStudio 7 kuti vaBiden vataura zvinhu zvinodiwa kunzwikwa nevanhu veruzhinji.
Vakataura nyaya hombe dzinosanganisira hombe iri kubata pasi rose yeCOVID nezvavari kuzama kuita nezvavakaita pagore rakapfuura vari vachitonga nezvavari kuzoda kuita kuti vafaite COVID. Vataura zvekare nyaya yekuvhiringidzwa kuri kuita upfumi hwenyika yeAmerica neupfumi hwepasi rese. Vakataurazve pamusoro pomutemo wokukumbira mari kuparamende yeAmerica wavanotiwo Build Back America kuti vasvikapapi nechirongwa chacho plus vanozviitirei izvozvo. Saka zvinhu zvikuru chaizvo tikanyanya kudzaka kuti paCOVID pacho chii chavanozvitutumadza nacho, chavakaita zvekare, zvavari kuita nezvavari kuda kuzoita kuti varwise chirwere ichi. Vari kutaura kuti ivo vari kugadzira matesting kits eCOVID achange achipuwa vanhu mahara, mamaski anenge achipuwa vanhu mahara, emhando dzapamusorosoro mamasiki acho iwayo.
Munofungei nemashoko avo pamusoro peiri pakati pavo neRussia maererano nekuda kupinda zvichisimba kweRussia muUkraine?
Inyaya hombe chaiyo iyoyi yavazovhunzwa vapedza kutaura, vachisimbisisa chaizvo kuti vanonzwana nomutungamiriri weRussia vaPutin vachitaurirana, vachibudirana pachena kuti kana Russia ikaita zvechisimba zvekupinda muUkraine inobva yapiwa masanctions asati amboonekwa pasi pano. Zviva vataura ivo kuti tinoziva kuti Russia ine oil nana petro nana diesel vaya vaya yainotengesa kune dzimwe nyika, vati vanogona kuzvivhara izvozvo.
Mataura nyaya yeupfumi, pane chavataura here pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muAmerica?
Vataura zvakawanda pamusoro pekuvhiringwa kuri kuita upfumi hweAmerica pamwe chete noupfumi hwepasi rose. nokuti vataura ivo kuti kukwira kuri kuita mafuta epetrol nedizeri pasi rose kuri kuita kuti zvinhu zvidhure munyika yeAmerica nedzimwewo nyika. Vataura zvekare ivo kuti tiri kuona kuvhengwa kunoita upfumi hweAmerica nenyaya yechando chiri kudonha chichitadza kuti ndege dzisumuke dziende kwadzinoenda, motikari dzidhirivhara. Vataura zvekare ivo dambudziko guru riri kuita muAmerica rokushayikwa kwavashandi.
Vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa zvemabhizimusi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekunze kweAmerica vaAntony Blinken vari muBerlin kuGermany, uko vari kupangana mazano nemadzisawira eAmerica pamusoro pemamiriro akaita zvinhu pamugano weRussia neUkraine mugadziriro yavo yekuita hurukuro negurukota rezvekunze kweRussia vaSergei Lavrov. Asi nhasi vaBlinken vari kusangana negurukota rezvekunze kweGermany Annalena Baerbock, gurukota rezvekunze kweFrance Jean-Yves Le Drian uye gurukota reMiddle East neNorth Africa James Cleverly vasati vataura kune veruzhinji kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu muUkraine. VaBlinken vari kutarisirwa kusangana navaLavrov muGeneva mangwana. Mapurisa emuPakistan anoti bhambo hombe raputika nhasi muguta reLahore, iro ranga rakateiwa pamudhudhudhu panzvimbo inotengesera vanhu zvinhu zvakasiyana-siyana. Bhambo iri rinonzi rauraya vanhu vaviri ndokukuvadza vanhu makumi maviri. Vatori vemuPeace Alliance rinotungamirwa navaNelson Chamisa riri kutarisirwa kunge rabuda nezita idzva pamberi pesarudzo dzekutsiva nhengo dzakadzingwa muparamende nemakanzuru kana dzakashaya, idzo dzichaitwa musi wa26 kurume. Bato iri riri kumanikidzwa kutsvaga zita idzva zvichitevera danho rakaziviswa nemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora rekuti bato ravo richakwikwidza musarudzo idzi seMDC Alliance. Rimwe zvakare bato rine muzinda waro mugweru rakabudawo pachena richiti richashandisa zita rimwe chete iroro mushure mekunyorera Zimbabwe Electoral Commission richipa zita raro. Ukuwo ZEC yakazivisawo kuti panyaya dzemazita inongotambira chero bato rinenge ratanga kunyoresa zita iroro. Asi izvi zvaunza maonero akasiyana-siyana munyika, vamwe vachikurudzira kuti vachamisa vasachinja zita, vamwewo vachivakurudzira kuchinja zita vachiti kana vakasadaro zvakaitika zvekudzingirwa nhengo neMDCT zvinozoitika zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, avo vari kukurudzira kuti MDC Alliance ichinje zita, pamwe naDr Uraya Izembe vanove mutungamiri webato reDemocratic Party, avo vanoti vachamisa havafanirwi kuchinja zita musarudzo dzemabielection dziri kuuya, asi vanozofanira kuchinja muna 2023. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Dai yanga iri imwe nyika ine yatingati rule of law uye ine makots anotonga zvine nduramu, vachamisa vanga vaine kodzero uye vaine mukana kuti vakanorwisa kukoti vanokwanisa kuhwina kuti ndivo mutungamiri veMDC Alliance. Asi nekuda kwenhoroondo yezvaitika kubva muna 2018 zvakasvika pakuti varasikirwe kunyange nemuzinda wepati yavo Morgan Tsvangirai House, zvinotionesa kuti havana mukana kwekubudirira kana vakada kuramba vachirwisana navaora pamusoro pekushandisa zita rekuti MDC Alliance. VaMonzora zviri kuitawo sekuti vari pokuti vakonzere yatingati confusion, nekuti vakatanga vari kuti tive MDCT vachiita recall my member of parliament MDC Alliance, asi kuzvinova kuti ivo vacho vaMonzora vari kuMDC Alliance. Saka makufu vaifanira kunga vakazviugadzirisa zvinhu zvikare kare, vaziva kuti MDCT ndeipi, MDC Alliance ndeipi. Saka vachamisa vanofanira kuti vamire pavo vega, pekuti masupporters avo havavhiringidzwi kana vakapinda muballot box kuti zvino MDC Alliance ndeipi, MDCT ndeipi.
Regai tizwe kuna Dr Zembe, munoti
ne kurudzire vamwe kuti dai vachinja zita ve MDC Alliance kutanga izvo zvisarudzo zvemabielections.
Mabielections aya ndinofunga dzangu ndezvekuti chiri muchijaho che 2018 kuenda ku 2023, 5 years idzodzo. Vachamisa vakamira neboga rinonzi MDC Alliance. Ndinofunga kuti pamabielection aya vanofanira kungomira nairoro boga iroro. Nezita iroro nokuti vanhu pachavo vanenge vachiziva nhengo dzamakanzuro nedzekuparamendi dzakambodzingwa dzida kugadzoka zvova kutira muzita iroro zvakare. Asi ku2023 ndine fungwa yokuti dai vachamisa vakatsvaga zita tsva kuitira kuti zvabuda mu2023 zvisazovhiringidzwazve nevanenge vachikanganisa vachikonzeresa kudanganyika kwepfungwa nekugadzirwa kwezvinhu munyika. Zita dzva rikange riripo risine nechokuita neMDC mavaira iwayo. Pane pasina mukana wokutamba naro kana vanhu vataura shoko ravo pa2023. Maonero angu.
Vamaguru munoti nemaonero aDr. Zembe.
Ipfungwa yakanaka, handifunge kuti iri kunyanya kupesana nezvatiri kutaura nechikonzero chekuti naivo vari kubvumawo kuti 2023 vanofanira kupinda vaine zita idzva, asi iko zvinezvi vanofanira kuramba vaine zita ravanga vainaro kuna 2018. Asi dambudziko rinokwanisa kuitika zvekare nderekuti vakapinda mumabielections sekuti MDCA nekuda kwematare emusha edu hazvishandisi kunezvira tichikunoina kuti maMP hauina acho nemacouncillors vari under Nelson Chamisa vanhu vangu. Saka eidza ngavauye kwandiri kana kuti potanga futi mahumbwe ekuti vanhu vanenge vakuitwa recalled vachireplaceswa nevanhu vasina kuvhoterwa nevanhu.
Dr. Zembe, ndomubvunzo wandanichakupai wekuti hatizoona here dambudziko rimwe chete rekuti maMP acho kana makansela anenge vahwina vari pasi peMDC Alliance vachitorwa navamonzoro.
Zvinezvi topambiri kuna vachamisa neboka ravo nyonganyonga iyo ikatangwa nezanu PF. Vachiramba vachishandisa matare zvisizvo nokuita maitiro asiwo nokuti zvose izvi vanhu vari kuzviona, zvose izvi zviri kudhanganyisa utongi hwejekerere, zvose izvi zviri kupa matambudziko kuvanhu.
Vamaguhu, tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission pachezva iri kutaura kuti kumazita uku vanongoti atanga atanga. Sei matare achizoshandura izvozvo kana zeke yakambotambira?
Ndosaka tichitaura pamusoro pekuti tinofanira kuva nematare edzimhosva akazvimirira ega. Tikava nematare ekuti vanotanga vabvunza mapoliticians kana kuti vanoudzwa nemapoliticians kuti apa ipai mutongo wakati, nyika inoita dambudziko. Ndofunga ndo problem iri muZimbabwe kuti makotsi edu haasiri independent.
Dr. Zembe, takaona kuti kune rimwe bato rakatosvitsa zita rekuti MDC Alliance kuzeki. Zvinozobatsira here kana MDC Alliance yakaenderera mberi nezita iroro kunze kwekurwisana kwavari kuita navamonzoro?
Pamabielection apa handioni vachikwaranzurwa ivo vachamisa neboka ravo uye navanhu vanoketa, nokuti zita remusangano ibhachi rinenge rakapfekwa navanhu vanenge vachipinda mumatangi kusharwa navanhu. Saka zvose zvingangoitika iko zvino izvi hazvingazviitiki hazvo, asi zvinenge zvava suro kana tatarisana na2023 chaiyo pachayo.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party, Dr. Uriah Zembe, vari parunhare muHarare neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, vari parunhare pamutare neStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zviri kuitika muSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vowenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vowishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesine mhlaka 20 Zibandlela 2022 uProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Asiqapheleni bantu basezindebeleni, bantu basemathebeleni, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka ama-mask.
Abezempilakahle eZimbabwe bathi lokhu bekhathazekile. Ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today.
Esethula umbiko wakhe oqakathekile izolo wokufikisa umnyaka esesikhundleni. Umongameli Joe Biden wele Melika uthe umnyaka odluleyo ube nzima kakhulu ngenxa yobhubhane olwe-COVID-19. Umculi owaduma ngeminyaka yabo-1970 usiyafika o-1990 uZex Manhattan wacula ingoma ihaya iqembu lenguqo yele-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lanxa inani lababanjwa kwele-COVID-19 selingani liyehla eZimbabwe, abezempilakahle lokhu bekhathazekile ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane e-vaccine. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba ekubulawayo.
Yatshona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko othi kunabantu abalichumi ababulewe yi-COVID-19 kuthi abedlula amakhulu amane 411 bahlolwe bafumanwa belegciwane leli. Udokotela wedwa Ndebele ngomunye wabezempilakahle abakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Asiqapheleni bantu basezindebeleni, bantu basemathebeleni, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka ama-maski, sibone ukuthi siwagqoka kuhle, hayi khona ukuwagqiza engani ngamakhayi wona engama-maski.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele-COVID-19 abedlula amakhulu amabili lamashumi amabili enkulungwane 227,552, wasila abedlula khulu amabili lalichumi enkulungwane 210,675, kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu lamakhulu amabili 5,276, okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezilichumi lanye lamakhulu ayisithupha 11,617. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine 4,222,834 ijekiseni lakuqala, kuthi abahlatshwe elesibili sebasedlula izigidi ezintathu 3,249,450. Asebehlabe elesithathu sebasedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 33,331. Kusanjalo, ikhansili yakoBulawayo lamhlanje ithole isipho samagwaliba olwazi ngomkhuhlane wofuba lwe-TB esivele kwabe National AIDS Council besebenzelana logatsha lukahulumende lwezempilakahle. Esamukela lesi sipho umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi amagwaliba la azakwenza umsebenzi ube lula.
Namhlanje sithole ingwadlwana kumbe ngithi okungamabhuku okuncinyane okumayelana lemkhuhlane wofuba iTB ngamafitshane kumbe ngolwasemzini olunye lwakhona lugwalo oluqondisa ngokwelatshwa womkhuhlane wofuba ebantwaneni olunye ngolukhuluma ngokwelatshwa wofuba olungakaphumeli phandle kumbe olungakabi lezitshengiselo esingathi yi-latent TB ngamafitshane ebantwini abaphila lomkhuhlane wengculazi. So lezi ngwadlwana ke zizaphathisa abezempilakahle abasebenzela uBulawayo ukuthi bazwisise ngalo umkhuhlane wofuba ukuthi welatshwa kanjani kusuka ekuqaliseni ungakatshengiseli esingathi the latent phase lebantwaneni kusiya nokuthi uzuyefika lapho otshengisela khona.
Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi bayaqakathekisa ukwelapha lokupha ulwazi lwe-TB ezweni ngoba ingxenye yabantu abalegcikwane lengculaza banakho ukuhlaselwa yi-TB.
Lapha kade sinika amabhuku information etshiyeneyo ku-City of Bulawayo mayelana ne-TB kuze bayanelise ukuthi lanxa beselapha i-TB bebe lama-guidelines a-current le-information nje ekwanileyo ukuze abantu bakobulawayo bebekwazi ukuthi i-TB le-HIV kuhambelana njani. Njalo sizile udokotela ekhuluma ukuthi iZimbabwe sisusiwe kulawa amazwe akade elo ibhedi nenkulu ku-TB. So thina njenge-National AIDS Council sifuna ukuthi kuwe kulobu kusehla, sifuna ukuthi TB, HIV kuwe kusehla imkhuhlane leyo elizweni lethu. Yikho i-donation le izasiza abantu bakobulawayo lamanesi labodokotela bebe bekwazi ukuthi lanxa beselapha abantu basebenzisa imithi enjani, njalo lanxa kule ama-complications beyaphathe njani in terms of TB. Njalo siyananzelela ukuthi i-TB le-HIV vele kuyinto yini ngoba ihafu yabantu abale-HIV bazagula i-TB. Njalo yikho sisithi umuntu ole-TB kateste for HIV, umuntu ole-HIV kateste for TB ukuze abantu laba belatshwe imikhuhlane emibili.
Ikhansili yakobulawayo ithi ngomnyaka balakho ukuba labantu abayinkulungwane kusiya kunkulungwane elamakhulu amabili abahlolwa bafumanwe belofuba, kuthi abedlula amakhulu amahlanu balakho ukuba lofuba olunzima ukwelapha, njalo lokhu kuvame ukubangelwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa okunenani eliphezulu kwizwekazi le-Afrika elilofuba eziyizo eziphenduka ekhaya zilofuba, ezinye sezizofela ekhaya ngokuswela ukwelapha. Ikhansili ithi lokhe kuqale i-COVID-19 inani lezizalwane zeZimbabwe eziza ekhaya liphansi okubangele ukuba lenani labahlolwa bafumane belofuba liphansi. Ngimele iStudio 7 yikwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-NDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selimise ubudlelwane okwesikhatshana lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Kubikwa kukuningi uMakhuphe asebenzile okungahambelani leziqondiso zesisekelo somthetho webandla leli. Lokhu kwenzakala ngesikhathi belungiselela umhlangano omkhulu owe-Congress. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko ku-NDCT uthi kusahlolisiswa okuningi okwenziwa nguMakhuphe okungahambelani lokumele kwenziwe ngumuntu olilunga lebandla leli.
Umsekeli kamongameli we-MDCT omama udokotela uThokozani Khuphe kanye lomsekeli kamabhalane wezokukhitshwa kwemibiko ubaba usenator uKalipani Phokeni bobabili bamisiwe ukusebenzela iparty ngoba kulezi zathu ezilengi ezenza ukuthi betheswe amacala kumbe engathi betheswe umlando wokungahambisi kuhle izinto ebandleni sikhangelane le constitution laloko kumele bakwenze laloko kumele bangakwenzi ngakho bamisiwe kuphela ukusebenza ebandleni kodwa basanga ama members of parliament kumele baqhubeke ngomsebenzi wabo eParliament kusiya phambili kuzamele babe nga pambame phambili kuka Auditor General onguye usosihlalo we committee ecwayisisa zonke indaba ezokungaziphathi kumalunga awe standing committee
umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethula kwemibiko kubandlale MDCT kodwa abalandeli bakamakhubhe bathi uMonzora uzama ukuzivikela ukuba enganqotshwa ngumakhubhe kukhetho oluzayo umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kamakhubhe utshele iStudio 7 ukuthi uMonzora kalalungelo lokususa umakhubhe esikhundleni kumbe ukumisa okwesikhatshana ukuba lilunga lebandlaleli
udokotela ukhuphe kakatholi leyo ncwadi ethi iyamsuspenda ngoba sikhuluma manje udokotela khuphe simkhangelele ukuthi aphenduke lapha eZimbabwe namhlanje evela kwele South Africa kodwa ke into engayitho ukuthi uDouglas Monzora kalawo amandla ukuxotsha umuntu kumbe ukususpenda umuntu ngoba ithuba lakhe lokuba ngupresident laphela mhla ka 27 June 2021 ngoba wakhethwa kuCongress engela quorum ngokunjalo ngomthetho weMDCT uArticle 6.2.7 uthi khona iCongress engela quorum ama resolution akhona aya expire within 6 months ngokunjalo uMonzora wama ukuba ngupresident weMDCT mhla ka 27 June 2021 okwesibili iNational Council yeMDCT ya expire ukuba lamandla ngo-2019 ngoba yakhethwa ngo-2014 engingakutsho ukuthi akula muntu olamandla okususpenda umuntu ku-MDCT okukhona ukuthi kusasa sikhangelele ukuthi sizwe ukuthi umama Makhophe uphatheleni imuli yeZimbabwe njengoba lisazi ukuthi uzabe e-addressa onozindaba elokishini lemzilikazi emakhokhoba kusasa
umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kankosazana Thokozani Khuphe umsekeli kamongameli webandla le-MDCT ubexoxa le-Studio 7 ewubulawayo umculi owaduma ngeminyaka yabo-1970 kusiyafika o-1990 uZex Manatsa owacula ingoma ehaya iqembu lenguqu ele-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho umndeni kaManatsa uthi ukhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane abemuli kamoyi balobe enkundleni yokuxhumana i-Facebook ekhasini likaManatsa kuba badane kakhulu ikuthiwa ngumuntu obethanda imuli yakhe njalo labalandeli bomculo we-Gigi Jive khwela khwela letsabatsaba uManatsa wacula ingoma ezadla ubhedu ngesikhathi eleZimbabwe lilwela uzibuze lalapho selikhululekile Umnumzana Anthony Blinken unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uthi ilizwe lakhe lisekela ele-Ukraine kungxabano yalo lele-Russia lona ke elingafuni ukuba ele-Ukraine lamukelwe umanyano we-North Atlantic Treaty Organization NATO. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UBlinken okhulume ngodaba lolu lintathele izindaba yomsakazo we-Voice of America uthi akumelanga ele-Russia lihlasele ele-Ukraine.
We've offered Russia a clear choice, a choice between pursuing dialogue and diplomacy on the one hand or confrontation and consequences on the other hand. And we've just been engaged in an intensive series of diplomatic engagements with Russia directly between us through the Strategic Stability Dialogue at NATO with the NATO-Russia Council.
ele-Russia silinika umlando wokuthi libone elingakwenza ngokuthi kumele phela kulungiswe indaba ezinje ngokuthula. Silakho sibili ukuthi sihlangane labantu abanengi njengoba besihlangana labanye khona manje ukuthi sibone ukuthi udaba lolu lungahanjiswa njani. Konke lokhu kusemandleni we-Russia ukuthi lingenzani.
My hope remains that Russia will pursue that diplomatic path. It's clearly preferable.
Utiele meliga lamanya amazwe azajisa ele Russia lingahlasela ele Ukraine.
If Russia chooses to renew its aggression against Ukraine, we, and not just we, the United States, we, many countries throughout Europe and even some beyond, will respond very forcefully and resolutely, and in three ways. First, we've been working intensely on elaborating extensive sanctions, financial, economic, export controls, and others.
Kunengi esilakho ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi sivimbe okufiswayo kwenziwa ngeRussia. Kunengi kakhulu okunye kwangkhona ke izijeso zenoto. Siyabona ukuthi nxa ngisithi thina ngisho ukuthi amazwe athiyeneyo sizakwenza konke lokhu sizenzela ukuthi sinqabele okulakho ukuthi kwenzakala elizweni leli. Kumele phela bekwazi ukuthi thina siyalisekela ilizwe le-Ukraine.
A second consequence would almost certainly be further assistance, defensive military assistance to Ukraine.
Umkhokeli wakule Russia umnumzela Vladimir Putin uthi ilizwe lakhe kalifuni ukuhlasela ele-Ukraine. Uthi abakwenzayo kuyinhlala yenza. Kodwa abacubungula izombusazwe bathi kusobala ukuba ele-Russia lifuna ukuhlasela ele-Ukraine. Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala kule Melika uthi kuyethusa ukwenziwa ngele-Russia.
Amadoda la angapha awe-America benza kuhle kakhulu ukuthi bazame ukuthi bayikhalimele i-Russia ingakaze itshengise lokho efuna ukukwenza. Ngoba ngokubonakala kwakhona nje ukuba bengathi bafaka amabutho laphana lokuhloma lokwenza konke lokhu, bayakhanya ukuthi bangaphose bangene laphana balwisane le-Ukraine. Kodwa ke nxa besukuma be bakuke kwasukuma ama-senators khathesi ukhona ngale unobhala omkhulu u-Blinken ukhona ngale ukuthi bakube le nkulumo ezithile, mbona ngathi la i-Russia izabona ukuthi akuchiphanga njengalokhu ekucabangayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbuso Ntini laye ohlala kule Melika.
UPutin udlala intshoro yakhe, kukhona angabe aza kwenza e-Ukraine, kodwa mbonanga nokuningi nje uphonga utshengisela, kodwa aseze enze ukungena okwempi.
UBlinken ukhangelelwe ukuba uzakwenza umhlangano oqakathekileyo kusasa lomnumzana Sergey Lavrov obona ngokwethula kwemibiko kwele Russia. Ele Russia zilifake ibutho lalo emngceleni welizwe le-Ukraine. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingugibbs Dube.
Umongameli Joe Biden wele Melika izolo wethule umbiko oqakathekileyo lapho esenelisa umnyaka wakhe wokuqala esesikhundleni leso. UBiden uthe umnyaka wakhe wokuqala ubulukhuni okwamagama ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19, kodwa wathi ulethemba ukubana kuya kuthi kusiyaphela ihlandla lombuso wakhe lakuqala kuzaba nganeno. Ngesizwe amazi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before this country. We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Lawo ngamazwi kaMongameli Joe Biden wele Melika esethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lombuso wakhe ngomnyaka odluleyo. Kulayitok lamhlanje uhlelo wasehlizweni kwamama sikhangela okwenziwa ngabesifazana kumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuqakathekile ukubana umkhokheli we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe baguqule ibizo lebandla labo khathesi kungakayenziwa ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho.
Linkuthazo iza ngemva kokuba umkhokheli we-MDC team uMnumzana Douglas Monzora ethe icele lakhe lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lebandla likaJamisa. UJamisa ngokwakhe usekubeke wachaca ukubana ngempela baphakathi kokudinga ibizo elitsha. UNjongamile Nkomo weStudio 7 uxoxele ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Diva Dube endawonye lentatheli zindaba uSimbarashi Nembaware laye ohlaziya ezombusazwe onguye osungula lingxoxo.
I think oJamisa badlalisa isikhathi belisa nalendaba yokuthi MDC Alliance ngoba nanko bazibala lasemthethwandaba abazile bethi wona awukazi banika ama-judgments ayimbuyashela. Umthethwandaba wathi hhayi MDC Alliance akusichema labo nje ukuthi wabo yihlanganiso ukuthi siya ekhetheni sinjani standard umbrella. So lingatho lelihle oJamisa bekumbi iqembu elitsha bekhampeni ngalo yekele ukulwisana lalaba abanye ngoba kuqeda isikhathi lamandla le mali imali efuzile isetshenziswa ekulungiseleni ukhetho lokuthuthukisa iqembu labo. So I think ngathela elihle lokuthi oChamisa bethishane lento yokuthi aGMDC alayese MDC bani banayi benze iqembu labo.
Wena ulubona njani lolu daba Dube?
Ngibona ngathi into le is long overdue ngokufanele ukuthi ngabe into abayenza kudala ngoba bayibona ukuthi into le bayayizama kodwa into le bayizamayo ayihambi ngendlela eqondileyo ngendlela abafisa ngayo. Bekuzadala i-confusion kakhulu kubalandeli babo ukuthi ekugcineni kugcine kungasazakali ukuthi kathi lapha okuyikho yikuphi okungayisekho yikuphi ngoba abanye abantu njalo singakuboni ukuthi ayisiwo bonke abantu abafundileyo mhlawumbe abaye bengabalandeli babo iqembu le-MDC asebengagcina besenza amaphutha abe sebezagcina esizakhoza ukuthi mhlawumbe bekukhona umphumela kade bengawuthola be-MDC Alliance kodwa ekugcineni bagcine bengasawutholanga ngendlela yokuthi abantu baye balahleka endleleni ngokuhlangahlangana kwamabizo. Bona nxa bezazi ukuthi bona bayazithemba nxa bezazi bona ukuthi baliqembu bayenze ibizo eliqondane labo ngibona ngathi kuzabe into ezasiza bona iphinde isiza labalandeli babo.
Ngiphenduke kuwe Nembaware, bakhona abathi uChamisa engabumba ibandla elitsha, abanye abasekeli bakhe balakho ukulahleka bavotele iMDC Alliance ekaMonzora kukhetho ngoba becabanga ukuthi uChamisa lokhe esebenzisa lelo gama.
Ukho okutsho ngumfowethu uDube lapho ukuthi it was long overdue bachitha isikhathi nendaba engasebenziwa. Simzile uMonzora ngolwesihlanu ekhipha i-statement ukuthi baya kuma-by-election besebenzisa u-MDC Alliance. Okushuthe-ke abalandeli bakaChamisa bazavotela i-alliance benika lowo Monzora futhi kini amavoti. So usho ukuthi-ke so isikhathi esincane ngoba by-election aseduze kathesi ukuthi-ke ibandla likaChamisa elitsha lingene lisiyancintisa ukhetho lisithi hhayi thina si-MDC Alliance / Chamisa anjengokuthi i-confusion yakhona. So ukuthi ngabe yinto eyenziwa kudala kwabunje iqembu laxa lakhankasa sithi umnyaka odlulileyo kwazi ukuthi hhayi sekule qembu elitsha imbe kuthiwa yi-Chamisa Chete Patriotic Front imbe kuthiwa kuyini ngilozasiza. Uhlupho olukhona-ke kuma-by-election lawa nxa uChamisa ezangena ama-by-election usize ukuthi ibizo lakhe liyabe lingakamemetheki endaweni nene okuzenza ukuthi amavoti amanye ayengaphi aye kuMonzora. But sikhangele ukhetho olukhulu oluzayo olwa-2023 isikhathi esihle ukuthi bekazi ukukhankasa besebenzisa ibizo labelitsha.
Naso Dube,
okwakathesi babunkomo esikhathini lesi abakhangelane lazo sama-by-elections ngibona ngathi lapho abakhangelele umphumelo omncane kakhulu abangawuhlomula ikakhulukazi ngoba sesikhala ukuthi sebetshintshe ibizo. Okuzakwenza ukuthi imphumelo omncane kulokhu abakufisayo kungenxa yokuthi siyakhangela kathesi isimo se-COVID esikhona esizakwenza ukuthi mhlawumbe bangayeneliseki kuhle ukuthi babhotabhote bakhankase babhote ibizwe babhote indawo lezi abazifunayo ukuthi bayenelise ukuthi kuchazela abantu. Kodwa-ke nxa bengathi bazinike isikhathi mhlawumbe bekhangelele kakhulu njengokutsho komfowethu mthemba ukuthi ngaleso sikhathi bazabe sebeyenelisile ukuthi bamemethekise indlela abakufuna ngayo langebizo labo lelo ukuthi bazabe ngobani okuzabe mhlawumbe okungabenza ukuthi mhlawumbe babe nabathuba.
Siyabona lapha Nembaware ukuthi i-MDC kaMonzora isixotshe uNkosazana Thokozani Khuphe. Ulubona njani lolo daba?
Okay, MDC I think MDC yachabalala uchona umdala uTsangirai onye lokho sokukhona ukuthi omnye lami singo party lami singo party indaba lesikhuluma ngayo ukuthi uChamisa eMzilalenzi yaswa khona apho ekuthoneni kaTsangirai unfortunately ngeke aphendule ukuthi uTsangirai ethuneni azobamba nsiki iqembu leli uThokozani babevele nje bengamfuni from the word go even ikhothi sithi hayi nguye ozasala ephethe iqembu
akuyiphethe Dube ulubona njani udaba lukamakhulu
udaba lukamakhulu ngokoba ludaba olingathi lunezinto eziningi ezihanganiselayo ezenza ukuthi umakhulu azithole sesimeni lesakizo ukuqala nje ukuthi umakhulu wathi elimukiswa esikhathini ayefanele ukuthi ngabe mhlambe wathi wahlala phansi wacabangisisa kuhle wahluza kuhle ukuthi yikuyini afanele ukuthi akwenze kodwa azange wakuthatha ngendlela eqondileyo wakuthatha ezinye izinto wazithatha ngenhliziyo wangazithatha ngokujula komqondo njengosopolitiki okuye kwayenza ukuthi egcineni sagcina simbone sehlambalaza intshona sezimfeni langaphi ilapho ayefanele khona ukuthi aye ahlale phansi bengakazi bavele phambili kodwa baqale bayedlukisa izinto zabo besesemuva khona ngale
umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe ubexoxa lapho endaweni lentethelizindaba uSimba Rashid Mbaware laye ucubumula ezombusazwe. Abesifazane abavela eZimbabwe abahlala kweSouth Africa bathi bakhathazekile ngemizamo yokuxotsha abokuza kulelo lizwe ngoba iningi labo yilo elisebenza ezindlini zokudlela okuyizo ezisahlolisiswa. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazane abahlala eSouth Africa bevela eZimbabwe eyezimbokodo uNkosazana Vitrice Mathuthu uchasisa okuningi kungxoxo ayenzelwa Sithandekile emhlanga weStudio 7.
Ubo wona awukho muhle. Angithi yabona ukuthi kuma-social media kuyakhulunywa zonke lezi zinto. Abantu abaningi bayethi yebo silabo abantu abathi hayi thina vele kudala sithe egoli ayikho into engayenzeka ngoba thina besibophi basiposa vele thina kudala siphila la. Kodwa thina njengabomama asilazi izibindi ezinye. Omama balazi izibindi ezindala. Omama masicabanga sicabanga ukuthi abanye bethu bala bantwana. Masicabanga sicabangela abantwana ukuthi njengoba sokusenzeka kanje uma kungenzeka ngibathwa hayi sesiqotha mina ngizophuma abantu bami ngizobafaka so abantu bangomama bakhathazele kakhulu like manje kulezi ndawo zokuthi abantu bayazisa ama-permit abaselawa ufuna kudinyiwa ama-permit so bayabuza abantu manje senze njani konke lokhu lathi sinja silakabi lazi imiseni lezigizei ngoba nxa kuqothwa abantu ezindaweni ezinjengama-restaurant zokuhamba kufunakala ukuthi bavale ukuthi bangaka abavela kwamanye amazwe bangaka abavela e-South Africa kuza thina kuphoxelela ukuthi abaqhashi bethi abantu bonke abavela phandle kwe-South Africa hayi kungcono baphume bengazisasebenza kuqhatshwa abantu bavela e-South Africa thina sizawuyazi abantu bethu omama bethu abavela eZimbabwe basendabulawa ama-restaurant bazoyazi sesuka lapha sikwazi ukuthi bazongena umbani owaziyo mhlawumbe kuzangena emathichini omama abaningi abasezimbabwe basebenza emathichini mhlawumbe kuzayiwa ku-security sector o abantu abaningi abavela eZimbabwe basebenza kwi-security sector so wonke umuntu amaphapha phezu asikwazi ukuthi kusasa kuyoza kwenzekayo yebo bangaba khona abathi hayi asilanzalo kodwa thina njengobomama indaba silayo
okwakhathesi kungabe kwehlukile yini kulokweminyaka enedluleni siyabona ukuthi asikho kwakuqala kusenzeka
lokho kana okuyokusenzeka sikhona izenophobia ka-2018 cabanga ukuthi uyayikhumbula bekungabantu akade bephuma nje bekangabishaya abantu bokuphila shisa abantu bokuphila kodwa yokungangenanga kwaze kwangena ngathi emsebenzini lapho sesibona khona manje amabandla ka-political parties eseyiwa sengenela izinto ezinjalo kunzima nxa sokuzathi singenelwa ngama-political parties ayiwa asibheke ukuthi ngabe ayasivikela njengabantu bokuphila into leyi siyibona isenzeka ema-trackini isikhumbule manje ka-trackini singene ngathi ama-restaurant asikwazi ukuthi yaphi njalo ayifani lale izenophobia esiyijayeleyo akulamuntu otshaywayo kodwa ukuthi abantu emsebenzini abantu ababuyela emakhaya wabo kodwa lapha besithatha hayi bazosithaya kuzadlula bangasithaya bazabotha but now ngubani ozobabopha ngoba la maphadi abalona amabandla ezombusazwe asengenele umkhankaso wakhona
khuluma ngamabandla ezombusazwe lithini ngokungenela kwe-EFF
eyi umuntu ulale phendule usimangele ngoba besilokho sithi hayi kungcono uma lemu usemhlangothini lwethu uyazi ukuthi wonke umuntu ose-afrika i-afrika ngeyakhe kodwa mayeka ngethuni ethukileyo kuyasimangaza kakhulu njalo kuyasibona ukuthi sesimi sodwa manje akulangithilo yedwa singathi kubukeka ngokuya support ngala esengomunye okhala ngokuthi hayi sengoye oqala futhi ngokuya kulawo ma-restaurant ayofuna inani labantu abangavela phandle nabantu abavela e-South Africa bese ukhalele kwamanye amabandla hayi ukuthi ebandleni le-EFF mina njenganginje ukusize ukuthi kanti wavuka namhlanje inyoni sihale ukuthi kanjani ngoba thina simaze ngokuthi esivikelayo loba nje ukuyenza kwakhona esekwenza yabona ukuthi usengami yabusisapota ngesilungu usewenza ukuthi hayi asikho kuhlasela lokufika kodwa ukukhangela ukuthi lama-South Africans ayadekelela lapha emsebenzini kodwa nje vele besingakubhekelanga ukuthi vele kuye ku-EFF kakhulu kuye
kungenzakalani abantu lahlekelwa imisebenzi lapho sikhanya ukuthi iningi vele ligcine abantwana ekhaya labazali
kuthiwa ngesilungu disaster emergency ngoba nxa sisuka sonke lapha kuthi sesibuyele ekhaya kumbe noma singabuyelanga ekhaya singasasebenzi kwenzakalani ngabantu bethu labazali bethu esibasibuya basekhaya futhi bazobulawa yindlala singaze sihlale eSouth Africa nxa imisebenzi iphelele kuyini esizakwenza singasasebenzi lathi khonapha sihlele sizodlala sile ngani so yena le ndlela ayikho right sizovele nxa kuphela imisebenzi nje aku-affect thina sodwa esila eSouth Africa izimuli zethu
lo mkhosazana Victress Mathuthu isiphathamandla senhlanganiso yezimphokodo ubexoxa ecingweni losandekile emhlanga westudio 7. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalanamhlanje oluvalelisayo. Praxedis Jeremiah ngisithi asidibaneni.